International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 21, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi munhau dzedu dzanhasi.
Manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavirus vava shoma shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika.
Vasikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa. Magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati tapihwa mashoko ekuti vasikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kumashanaland west. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu kana kuti 5745. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 4525. Vanhu vafa vasvika pazana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151. Izvo zvinoreva kuti vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika yose vave chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Vanhu vari kushaya vanonzi ndevaya, vakwegura kana kuti vakura vane makore ari pakati pe40 ne80 kana kuti makumi mana nemakumi masere. Vanhurume vachinzi ndo vari kufa zvakanyanya nekukwirawo kwemakore avo. Asi zvinonziwo pane tarisiro yekuti kudziya kwekunze kuchaderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vakaudza Bepanauri Herald kuti vanotarisira kuti kupera kwechando kuchabatsira kuti vanhu vasarambe vari munzvimbo dzakamanikidzika vachitsvaga kudziirwa. Izvo zvichabatsira kuti vasatapurira nechirwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi kuti tinzwewo maonero avo pauwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi kuti chii chinenge chaitika kuti munhu azonzi apora.
Manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavirus vava shoma shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya. Zviratidza izvo kuti korona yatiri kunyanya kuona izvozvi mazuva ano muZimbabwe ndevanhu vari kutapukirana mumaruva matigere, nekuda kwekuti hurumende yakanga iri kumashure pataitaura zvirongwa zvecontact tracing, pataiti test and trace. Zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachinanyatso kufamba zvakanaka. Izvo dambudziko ratanaro nderekurwisana nacho mumaruva. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vanzwisise kuti izvezvizvi zviri mumaoko medu sezvizvarwa zvenyika kuti tidzivirire coronavirus tirwisane nayo. Zvakakosha kuteera matanho ese akatarwa ekugeza maoko nesipo, vanenge vakwanisa vachishandisa mahand sanitizers. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwira. Chii chiri kuita kuti vanhu vawanda vari kunzi vari kupora isi tichinzwa kuti hapasati pane mushonga?
Hongu vajonga vanhu vazhinji vari kuratidza kukadzika nemanhamba evanhu vari kunzi vapora mumazuva mashoma apfuura. Asi tingati pane tsanangudzo yakajeka inoita kuti yakaita kuti manhamba iwaya akwire nekukasira. Inyaya yekuti World Health Organization inova iyo yanga iri kutungamirira kurwisana nedenda iri pasi rese vakachinja matanho aifanira kunge achiitwa kuti munhu azonzi anaya. Iye zvino vakuti kana munhu akange atestwa achiita positive nekuda kwekuti anga ari kunzwa kurwadziwa kana kuti ane masymptoms, akazoita mazuva matatu asisina masymptoms, anobva anzi anaya. Kana kuti munhu achinge atestwa akaita positive asi anga asina masymptoms paakatestwa, akaramba asina masymptoms for 10 days, anobva anzi futi anaya kana kuti apora. Hapasisina need yekunzi adzokorodzwe kutestwa futi rwepiri kuti zvizonzi anaya. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti manhamba abva angokwira nekuda kwekuti matanho aya ndo akachinjwa kuzonzi munhu anaya. Ndizvo zvinotsanangura kuti sei manhamba akabva angokwira nekukasira.
Vanga vari Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Zvichakadaro, vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vanonzi neJohns Hopkins University Hospital vadarika pamamiriyoni 22 nezviuru mazana manomwe kana kuti 22,700,000. Vanhu vashaya vanonzi vadarikawo zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 794,000. America ndiyo ichiri pamusoro panyika dzose pavanhu vane COVID-19 iine vanhu vanodarika mamiriyoni 500,000 nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,576,000. Vafa vachidarikawo zviuru 100 nemakumi manomwe nezvina kana kuti 174,000. South Africa ndiyo ichiri pamusoro muAfrica iine vanhu vanodarika zviuru 500 nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 599,000. Vafa vachidarika zviuru 12 nemazana matanhatu kana kuti 12,600. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Vanyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mune chimwe chiitiko, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Mutongi wedare raMajor Street vatrinos uta washe vati hapana zvizhinji zvavaona zvashanduka zvingakodzera kuti vangarivhume vaburitswe muusungwa. Vauta washe vati boka reJuly 31st Movement ravanoti rinotungamirirwa navangarivhume iro rakashevedzera kuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru rave boka rakura uye rine chinangwa chekubvisa hurumende yavaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vati izvi zvinobudiswa pachena nevanhu vakaita semutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vanga vachitsvagwa nemapurisa vanga vari kuramba vachiburitsa mashoko ekutsoropodza hurumende. VaSikala vanonzi vazosungwa masikati ano mushure memutongo uyu, izvo zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo.
VaSikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo. Vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati apihwa mashoko ekuti VaSikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei. Asi tiri kutarisira kuti chinguva chishoma chiri kutevera tichanzwa nemagweta kuti zvakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vatambira nyaya iyi. VaSikala ndeumwe avo vari kuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba vachiti uori hwanyanya sezvakataurwa navangarivhume. VaSikala ndeumwe wevanhu 14 vakaziviswa panhepfenyuro nemapurisa kuti vari kutsvagwa. Vauta washe vati kunyange musi wa31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzirwa navangarivhume vangarivhume wakadarika kuburitsa vangarivhume muusungwa kunogona kukanganisa utano nekuchengetedzeka kweveruzhinji sezvo vachiti July 31st movement ratove boka rakasimba vati kunyange kuratidzira dzirikodzero dzeveruzhinji mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika senzira yekurwisana nedenda recovid-19 inoita kuti kodzero idzi dzimbosendekwa parutivi nekuti bumbiro remitemo rimwe chetero rinobvumidza kuti kodzero idzi dzichikorwe kana zvichiitirwa kuchengetedza utano hweveruzhinji vangarivhume avo vakwanisa mazuva makumi matatu nematatu vari muusungwa nhasi vaunzwa kudare vakaiswa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo nguva yapera sezvo vanochengeta majeri vanga vachiti vanga vashaya svumbunuro dzemukova unopinda nevasungwa pamatare nezuro vangarivhume vakapinzwa mudare vaine ngetani mumaoko vekumajeri vachiti vainge vatadza kudzibvisa gweta ravangarivhume vaMoses Nkomo vati havasi kufara nemutongo waturwa nhasi nedare uyu
asi vazotishamisa vachiti vangarivhume ndiye mutungamiriri weyavati iyo inonzi 31st July movement yatanga tisingazivi pamusoro payo kusvika nhasi saka vati nechikonzero ichocho chokuti kune inonzi 31st July movement vangarivhume havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi inotsvaka kubvisa vamunangagwa kubva pachigaro
Vankomo vati vave kukwidza zvakare kudarire pamusoro iro rakamboramba kuva vangarivhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa navauta hwashe nhasi
mutongo unosuwisa chose asi hatiperi simba tiri kuenda kuhigh court kuti titsvage kururamisirwa kwavangarivhume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama
Zvichakadai imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Muzamindo vati kunyimwa kwaitwa vangarivhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunoratidza kuoma mwoyo kwakaita hurumende yavamunangagwa kana zvienzaniswa nehurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe
panguva yavamugabe vamugabe vanga vatori nani nekuti vaitoita nenzira dzakangwara kunyange utongi hwavo hwanga usina jekerere asi izvi matara ariko iye zvino ari kutobuditsa huipi vavamunangagwa nehudzamu hwekuipa kwavo
Magweta emutori wenhau Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana neyavangarivhume anga ari mudare nhasi maapedzisa kusvitsa zvinyorwa zvaakanzi nedare aunze kudare pachikumbiro chekuti Chingono awane mukana wekubhadhara mari yechibatiso achitiwo pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu mutongi panyaya yaChingono vangoni nduna vakati vachatora mutongo wavo nemuvhuro mune imwewo nyaya yanga iri mudare nyaya yanga ichipomerwa munyori musangano revadzidzisi vekumaruwa Reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere gweta reATUZ vaDag Coltart nedzimwe nhengo dzeATUZ ina yekunzi vaironga zvekupidigura hurumende kuburikidza nekuverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed yaraswa nedare mushure mekunge dare raona pasina humbo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Sachigaro webato reMDC Alliance mudunhu reHurungwe vaLavenda Chiwaya vawanikwa vakafa nhasi mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroyi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukoma wavaChiwaya vaJohannes Chiwaya vati vawana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake akatarisa mudenga achibuda zvinhu zvichena mukanwa asina hembe bhande rake rakasunungurwa uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha. Vati semaonero avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadzikiswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tasvika panzvimbo yanga ari 5 houses after paimba yedu. Tasvika akarara akatasa mudenga shetiri pamusana pake. One bhutsi yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinurwa. Maindotura kumbezi, ndotatura kumbezi, ndavavhara. Ndavavhara ndivatazoenda kupolisi. But maonero angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa food poison because anga achibuda zvichena zvichirira nomatamo musodzi chirira nomaziso ndomaonera andazviita saka patakangomirira kuti doctor akauya toita postmortem toona kuti chichaitika but I'm suspecting kuti adzipwa kana kuti aisurwa food poison because muhomwe make mamune foni nemari dzake dzese nechibage chaanga chiratidza kuti ambodya dai anga iri mbavha asina kumbobvira aita se asiwa nefoni nemari dzake
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati hapana zvavangataure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi.
Vazvanhu vachikushinya vasati vadzoka vachiitwa ground saka vasati vadzoka saka hatina mafidha achakamira hadhiza yatete hachiriko zvayo.
Asi bato reMDC rinoti rinofungidzira kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kwemavhiki matatu nemaviri apera maparty deployees edu macouncillors top provincial leadership ma MP ma senators vanhu vanga vachitsvagwa saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reZimrights rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru weZimrights vadzikamaibere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzivo vanga vane mazuva vachitivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Iyi nhau inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tava nenguva yakareba tichingoitisana naro zvichinzi nevamwe hakuna crisis, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotywa, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonhakurirana nyoka menyu? Isusu seZimrights tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe taga pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa30 kurume kusvika pari zvino Zimrights inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika makumi maviri vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndi ini nunura ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbi verudzi rwema aborigines muAustralia vari kushanda nehurumende mukuparadzira ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 zvikuru munzvimbo dzinogara namuwanikwa ava muAustralia yose. Munguva ino yechirwere cheCOVID-19 pane urongwa hwekupinda munzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji rwechiaborigine senzira yekuchengetedza utano hwavo sezvo vanhu veruzhinji werudzi urwu vaine zvirwere zvakaita semoyo, chiropa, kutadza kufema, shuga negomarara, izvo zvinogona kuti munhu avhiringwe nyore nechirwere cheCOVID-19. Vachitambira kusarudzwa kwavo zviri pamutemo nebato ravo reDemocratic Party kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika, vaJoe Biden vaburitsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vari kukwikwidzana navo muna mbudzi avana kubata zvakanaka chirwere cheCOVID-19. Vakatiwo vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachabvisa kutya kurumo vanhu uye kuona kuti America yabatana nepasi rose kuitira rakanaka repasi rose. Kune rumwe rutivi vaTrump vari kushandisa mazwi ekuti ndiana anogona kugadzirisa upfumi hwenyika pakati pavo navaBiden. VaTrump vari kushora vaBiden vachiti havana kusimba uye munhu ane pfungwa dzegwara rekumabvazuva uyo anoda kukwidza mitero nekutengeserana pamadiro nepasi rose nechinangwa chekuendesa mabasa kunze kweAmerica. Mukuziya mashoko avaBiden, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Ndakabatikana nezvakataurwa navaBiden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika, waitaura kune vanhu wese weAmerica, maRepublicans nema Democrat kuti wanu wanofanira kuti washande kamwe chete muAmerica kuti ibudirire. Izvozvo zvakandikoshera ndakaona kuti munhu anorangidza kuti ane mutungamiriri wakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza wanhu wese wenyika yeAmerica.
Tombotarisa zvakataura pamusoro pekurwisa denda reCOVID-19, makaona zvipi zvakakosha pane zvakataura?
Ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka mask, unofanira kuva uri mutemo unotedzerwa kune nyika yese, uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi. Zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa reCOVID-19.
Kopanyaya yemadzimai nevechitema, zvii zvakakubatai pane zvavakataura?
Ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido upenyu hwevanhu wagara wachitarisirwa pasi munyika yeAmerica wakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema. Wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke, uye risanduke kune zvinhu zvakanaka, uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa.
Tombotarisa panyaya yehupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika kweAmerica, vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai?
VaBiden vakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetseka mune zveupfumi nekuda kwedenda reCOVID-19, uye vakatsanangura kune pasi rese, kune vatungamiriri wepasi rese kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzedzibudirire, kwete kungoti America chete, asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika, zvinopa kuti vanhu vayanane uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira.
Zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose?
Kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana, wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana, zvinokarirwa uye zvinogashirwa. Asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga, kwete kuti munhu ati kana pane mumwe ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu. Kwete, handizvo. Zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika kuvanhu vanoda kuti vashande pamwe chete.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya makadiko mose akuya ndimfundisi moyo kuno ku South Africa vachiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari ku recover. Tozoona kuti vanga vakudauna nera kusvika 600,000 tichikuona va recover vari kuma 490,000. Aiwa vari ku recover vakawanda vari kupora. Nevakubatwa vashoma tinongodai Mwari akatungamira zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe. Zvataa kupinda masama kuratidza zvinhu ya coronavirus yadarika, ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachechi mabishops kana vapi zvavo vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana naye aisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvamukare chiona purezidendi vamunangagwa namugwadi vachiti soropodzwa kuti ngatisiye zvematongerwo enyika. Asi tikataiwa no purezidendi nhau ipo aisi yekuti chita zvematongerwo, asi vafundi tiripo pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo. Kana mukasadero maramba vatungamiriri munosangana nematambudziko ematsaona mukaparara. Saka uroti vafundisi vachipa nhau kutungamiri wenyika, ziliwe tazuma tungiri wenyika, wafundisi waka kosa, watungamiri wa huwa bishopi, anopa utungamiri kubara, tarisai kari nakara msokura mwari mazimambo, enyika, aitunga na Jehova mwari, mwari waitumia wa profita wanairia, wanairisha, saizozo, kaiona mwari wukudenga, chupatispeta azwa, kanyanya kuburigiza, nevandu makiva ituma, hindo uza mazimambo, saka government kanaishi, shoropoza, vema church, inawisi na kunaka, nukutu wanenge watu siya mwari, varamba mwari, pachena kuti havadi mwari. Saka wafundisi wa bishopi wakakosha kuti wanafoti wa uzi government zose zinofoti zitwe according mshokura Jehova mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Na uzemi tambo sangano runotungamira nabvu munyika reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA riri kushushikana kuti nabvu yodzoka here kana kuti kwete, zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
ZIFA ne Premier Soccer League dzaive dzatara mwedzi wanyamavhuvhu kana gunyana kuti nabvu idzoke, asi izvi hazvichakwanisike nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Gwaro rabva kuZIFA rinotsangano iri richiri kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano pamwe nekune dzimwe nyanzvi kuti vaone kuti zvakakodzera here kuti nabvu itambwe gore rino kana kuti kwete. Izvi zvauya panguva iyo Confederation of African Football CAF yazivisa kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yave kusimuka munambudzi apo Zimbabwe iri kusangana ne Algeria. ZIFA inoti ikaona zvakakodzera ichasvitsa chichemo chayo kuhurumende kuti ibvumidze kuti mitambo ibake moto zvekare. Asi svondo rapera, hurumende yakaramba kutendera chikwata cheAfghanistan kushanya muZimbabwe kutanga mangwana ichipa chikonzero chemamiriro aita COVID-19. Mugari weMwaren Park muHarare vatapiwa Jakarasi vanoti kudzora nabvu panguva ino kune njodzi.
Tinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisikuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana nhabvu ichidzoka haifanire kutambwa musina vanhu sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because mateam ese anosurvive nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviite, hazvibude.
Asi maWarriors achange achipinda munhandare pakati pa 9 na 17 mbudzi apo ari kubandana neAlgeria. Mitambo neBotswana pamwe neZambia ichange iriko muna kurume gore rinouya. MuWorld Cup Zimbabwe iri kusangana neGhana, Ethiopia neSouth Africa. Muteveri weCapes United vaFilimon Mchedzi vanoti rinenge riri raki Zimbabwe ikabudirira kubva mugungano iri.
Mugrupu imomumu tikangoti tiri kupinda tiri maunderdogs, but anyway anything can happen pamberi apo next group. Kana kuri kutozobudawo wewe tinenge tangobudawo zvekuchansa, but kutarisira kuti tingabude tiri pamusoro pegrupu apa handina tarisiro yakadaro.
Mafinary AFCON ayo aifanira kuitwa munandira 2021 ave kuitwa kubva musi wa24 ndira kusvika 1 kurume muna 2022 sekutaura kwaita sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yedambudziko reCOVID-19. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanosungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kudunhu reMashonaland West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abedlula ikhulu i-102 abahlole izolo bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe, okukhweze inani labatholakale belegcikwane leli kunkulungwane phose eziyisithupha 5745.
Ngempela wonke umuntu ukhangelele ukuthi ama-Democrats aza kwenza kuhle kakhulu ngoNovemba, njengoba uJoe Biden engumuntu othandekayo.
Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lama-Democrats khonapha eMelika ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lo nyaka ngolwezi.
Ngiqale ezomculo dala ngisasesikolo, senza ama-drama club, senza ama-group nangukwaya.
Ngowoza Friday kuliviki silomculi osakhululayo wakobulawayo uqeqetshiwe Mtambo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula ikhulu i-102 abahlolwe izolo bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe, okukhweze inani labatholakale belegcikwane leli kunkulungwane phose eziyisithupha i-5745. Labulala abedlula ikhulu lengxenye i-151, kwasinda abazinkulungwane ezedlula ezine i-4525. Abe-African Union babika ukuba amazwe awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,158,217. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26,968. Ukuthi abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili lantathu 22,709,116 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalombili 794,274. Odokotela bathi isimo esisezibhedlela silokhu sisibi kakhulu, njengoba abanye babo kanye labongi bakhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo lokunikezwa impahla zokuzivikela kugcikwane le-COVID-19 nxa besemsebenzini. U-Dr. Mthabisi Anile Mbebe wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi okunye okusilelayo ezibhedlela ngamaphilisi kanye lemitshina eminenginengi egoqela eyokuhlola abantu ukuthi balegcikwane le-COVID-19 kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala isiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Sithembiso Nyoni esanda ukutshela lomsakazo ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukulungisa isimo esisezibhedlela, njalo
ukukhethwa kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi abe ngumphathintambo wezempila kahle kanye lomnumzana David Parire Nyathwa ukuthi abe ngumabhalane walolu gacha kuzaphathisa kulolu hlelo. UDokotela Bebe utshele iStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi ezinye izigulane ziyachona ngenxa yokusilela kwabodokotela, kukanti labebutho abayake bebekhona abatholakali ezibhedlela.
Government yona vele kayiphume egcekeni endaba zama-meetings. So khathesi akula ma-scheduled talks so far e-government. But esikukhulekelayo ukuthi nxa i-government inga-decide uhlangana labodokotela, ibiza ama-leaders ethu bekhulumisane bebone ukuthi what's the best way forward. Kwenzweni ukuthi abantu bebuyele ezibhedlela ukuze izigulane zincedekane. Kulabanye abalotshwane odokotela lamanesi abalokho behamba besancedisa ama-patients nje angabe efuna ama-emergencies, but balutshwane kakhulu ukuthi vele singathi ezibhedlela akula ama-services amaningi, akula ama-services agcweleyo okusiza abantu. Ama-army doctors akabuyi, akula ama-army doctors so far ezibhedlela kathesi.
Ungathi ingxaki kahle kahle ezibhedlela kulezi nsuku kuyini? Kuyasebenzeka yini?
Odokotela bachiya imisebenzi, ama-specialist doctors kababuya emsebenzini belilisana le-government ukuthi i-government ibabhadale imali egwanayo, imali ethengayo. Behluphana le-government ukuthi i-government ibanike ama-PPE, ama-protective personal clothing, ukuthi bezivikele emkhuhlaneni we-COVID-19. Ama-nurses la akabuyi ezibhedlela. Lokho bekustrike, lokho bakhala lo msebenzi. Bekukhalela khonokho ukuthi i-government ayibabhadali imali egwanayo. Njalo bafuna ama-protective clothing, ama-protective gear, ukuthi lawo bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus. Lokho siyibiza i-government, sikhala ku-government ukuthi ikhangele isikhalazo lesi ukuthi bethengele odokotela, bethengele ama-nurse impahla zokugqoka ukuze bengabambi umkhuhlane we-coronavirus. Okwamanje izibhedlela kazilawo.
Ama-district hospital, ama-provincial hospital, nama-central hospital. Ukuswelakala kwe-protective personal equipment kukhona indawo zonke. Amaphilisi ashort, imitshina yokusebenzisa kayikho. Ukutestwa kwabantu i-coronavirus akutholakali ezibhedlela. Ikubona lama-reports ama-patients, izigulane ezifayo. Lokho sazama ukuthi zitestwe umkhuhlane we-coronavirus egcwele these days. Umnyaka edlulileyo lamamansi adlulileyo ebengabhadali imali ehambelana lemisebenzi oyenzwa ngodokotela. Odokotela bafuna imali bebhadale ngemali ekwanayo, bebhadale imali yama-US dollar ethengayo, nokuthi ama-RTGS amabhondi lawa angasathengi lutho, aluza ivalu nsuku zonke.
Lowo ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela ekobulawayo. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Lavender Chiwaya, obengumgcini sihlalo wesigaba seHurungwe Central, utholakale efile namuhla duze lomuzi wakhe eKaroi ekhululwe impahla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafa uthi umnumzana Chiwaya ngomunye wababaleka emzini yabo phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukwenziwa ekupheleni kwenyanga edluleyo, kodwa awusaphumelelanga ngemva kokwenqatshelwa ngamapholisa lamasotsha. Isimanga yokuthi isidumbu sikaChiwaya sitholakale singelanxeba ngitsho leli lodwa, kodwa emlonyeni bekulamagwebu okubangele ukuthi abanye becabangele ukuthi mhlawumbe udliswe itshefu. Umne wabo umnumzana Johannes Chiwaya utshele iStudio 7 ukuthi bathole impahla kamuyi ebalisa imali locingo lukamakhalekhukhwini eduze lesidumbu. Kunjalo nje umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala uze wabotshwa ngamapholisa namhla ngemva kokubaleka emzini wakhe laye edingwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Mafa ngodaba lokubulawa kukamnumzana Chiwaya.
Umuntu odiloke engahlala endlini ebaleke ebaleka, kodwa namhlanje kulusizi ukuthi isidumbu sakhe sibone sesilahlwe emzini wakhe. Akusesabisi njalo asithandabuzi ukuthi ngobani abenza into enjengaleyo, ngoba liyakwazi ukuthi amalunga ethu amaningi ayadingwa njengenyamazana. Abanye bayatshontshwa ebusuku, abanye bavuka basematolongweni. Yikho ke uZulu lathi asithandabuzi ukuthi izenzo zabantu abangafuni umbuso okhululekileyo. Ujahalo edidingwa ngamapolisa bemzingela njengo-chairman wethu we-district.
Njengebandla lithini lina ngalokhu okwenzakele?
Siza thola ubufakazi obuthile singakaqhubekeli phambili. Kodwa kwamanje sisakhala sisadingisisa ukuthi ngabe ngubani. Ngoba ngiyazwisisa i-information engiyitholayo. Umuntu lo kazange ethunjwe, kazange adaptwe. Ngumuntu edeloke esidlala umacathelana lamaphoyisa. Okokuthi namhlanje sevuke efile. Kambe singakhomba bani ukuthi ngubani ombuleleyo. Kungenani mahlabezulu thina. Sesithumele abantu bethu ngiphona ngale ukuthi bancedise imuli ukuthi bayireporta emapholiseni. Wona lawo amapholisa esithandabuzayo esingakholwayo ukuthi bangancedisa. Kodwa ke ngomthetho kufanele ukuthi siye khona. Lokhu akusoze kwenze MDCB elemuva ngoba siyakwazi thina mhlophe gandi ukuthi bahlose ukudiliza iMDC kuqala. Bangayidiliza kuqala njengoba sebeqalisile. Sebezadiliza idemokrasi umbuso wabaningi. Sebeqele ukudiliza umbuso wabaningi. Sebelanda amaloya bawabambe nango uBeatrice Mthethwa basebemxotsha. Abafundisi, amateacher, amapoliticians. Kwenzele ukuthi kusale iparty engasoziphikiswe esithi dictatorship one party state.
Lowo umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Obexoxa icengweni le Studio 7 ekobulawayo. Umanje umnumzana Trinos uthawa washe uncithe umongameli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Okuchiya abantu abaningi bemangile ukuba kuyini ongabe kusenzakala ngokwephulwa kwamalungelo akhe oluntu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ungarivume wobotshwe langalinye lentatha lezindaba elodumo uHopu Chingono usefikise inyanga eyodwa lokhe wabotshwayo esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngokusungula umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela ekhonona ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangelwa inkohlakalo esibhakile eZimbabwe ikakhulu ukuziphatha amandla zikahulumende. Isicelo sakhe sakuqala esebheyili siyaliwe lidale likamantshi amagqwetha akhe asesikhweza umthethwandaba waphezulu owayayikhothi wona owasiyalayo usithi kumele sibuyele edayeli kamantshi ngoba singahambelani lezi zathu ayezibotshelwe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uveze ukudana okukhulu ngendlela alolwe ngayo leso sicelo ngumantshi.
Alright, so we have just come out of court and Jacob is once again been denied bail.
UJacob usencitshwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya kungelani lokuba idale beseluphe imbangela ezintsha zokuba aphiwe ibail. Bathi kakula kuquka kumbangela enza ukuba abotshwe.
Umthethwandaba uNkomo uthi ubatshele ukuba kulobufakazi obuqinileyo bokuthi ungarivume ngempela ufuna ukugenqula uhulumende.
The court acknowledged that the 31st came and went without any incident.
Idale livumile ukuba mhlaka 31 Ntulikazi wabakhona njalo akula kwenzakalayo. Basuke bathi okwakumele kube kutshengisela sekuliqula labantu labafuna ukukhipha uhulumende. Idale liphinde lathi uNgarivume nguye owasungula inhlanganiso ye 31st July Movement.
UNkomo uqhubeke ethi sebezaphindela njalo emthethwandaba ophezulu owayayikhothi bekhweza lesicelo sokuba uNgarivume aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso bail ukuphikisa leso ezethulwa ngumantshi. Idale linqume ukuba uNgarivume aphenduke edale mhla ka 14 Pandula. Amagqwetha entatha lezindaba uHopu Chingono obotshwe isikhathi sinye loNgarivume njalo esethi sacala linye namhlanje besedale lapho laye akade elwisa ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ake ayincitshwa kuqala enikeza ingwalo okwathiwa lidale azilethe andubana isicelo sakhe sahlulelwe. Owahlulela edabeni lukaChingono umantshi uNkoni Nduna uthe uzakupha isinqumo sakhe ngomvulo. Kolunye udaba, ibandla leMDC Alliance litshele indatheli izindaba ukuba umsekeli kamgcinisihlalo webandla leli umnumzana Job Sikhala ubotshiwe kodwa kucace ukuba wothethwa cala bani. Usikhala ngomunye walabo abaqanjwa ngamapholisa ukuba babelungiselela ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhlaka 31 Ntulikazi. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi yehlule. Ukubotshwa kukatshingono longarivume labanye abalela amalungelo oluntu kusolwa ngabonhlangothi zonke zempilo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni omhlaba wonke abathi ukuqanza kwezehlakalo zokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo loluntu elizweni kuyethusa. Ngokunjalo sekuphume inkuthazo yokuthi inhlanganiso ezinjengeSADC AU lezinye zingenele edabeni lweZimbabwe. Ngakwelakhe icele uhulumende umangele ukuthi akula nkinga eZimbabwe ngakho akula sidingeko sokuthi udaba lolu luhlaziwe emhlanganweni yenhlanganiso ezinjengeSADC AU labo United Nations. Uma njalo ngelokuthi inkinga ezibhekane lelizwe ngezibangelwa izijezo zomnotho ezafakelwa iziphathamandla zikahulumende leze ZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lamaDemocrats ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi khonapha eMelika. Wenze lokho izolo kusihlwa emhlanganweni oweDemocratic National Convention owenzelwe ebulenjini bokuxhumana. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden uthi uzamela abantu bonke kwele Melika athi okwenziwa ngumongameli Donald Trump athi udonsa nzima emsebenzini wakhe. Ucela abantu ukuthi bamvotele kukhetho lolu ukwenzela ukuthi alungise konke okunengi athi sokwabhidlizwa nguTrump.
For much too long, too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Lokulesikade esidi abantu bezondile. Abantu batitibele, abantu bahlukene. Ngiyalithembisa kona manje ukuthi lingangikhetha, ngizasebenza katalala ukuthi sibe ngabantu abazwayo, hathi abantu abalwayo. Ngizaba isibani sokukhanya, hathi esomnyama. Lokulesikade sokuthi sonke sibambisane, sisebenze ndawonye. Nxa singabambana, sizaphumelela. Ngizalisebenzela. Ngiyamukela elingethese khona ukuba umongameli wakwele Melika.
I accept this nomination for President of the United States of America.
Omunye wababukele uBiden esithula umbiko wakhe, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uBiden ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo.
Sizwile uPresident, former President Obama esithi uTrump ngumuntu ongene eWhite House kodwa akazange afune ukufunda umsebenzi wobupresident. Uloke efuna ukubusa ilizwe ngani kuthiwa ubusa amabhizinisi akhe etsotsa. Kathesi nje namhla sikhuluma akula muntu owakwaba khona embusweni upresident weAmerica olabasekeli bakababotshwa njengabakaTrump. Namhlanje kulabantu abangu-73 abakade bengabakhokheli abezimpi lani besebenza lama presidents akudala abaphume besithi bona uTrump kabamseke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Moyo ohlala kwele Canada.
Ngempela wonke umuntu ukhangelele ukuthi ama Democrats azakwenza kuhle kakhulu ngoNovember. Njengoba uJoe Biden ngumuntu othandekayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson ohlala eTexas uthi uTrump ulakho ukunqoba kukhetho lolu.
UBiden ulalithuba nokuthi anqobe. Kodwa njengokuqala futhi singavuka sesifuna umnumzana uTrump esenqobile futhi ngoba ngakhangela i-business community kakhulu. UTrump ngathi uyayilwela and they have benefited much xa sikhangana ngokwenzakalayo. So singamangala uBiden ebona ngathi uzawina ukuthi nxa sekuvotelwa fana sivuke sesinye namile sekuyise unyele futhi noTrump.
Kodwa uTrump uthi uBiden enganqoba nxa ibandla lama-Democrats lingaqilibezela kukhetho oluzayo. Uthi ozancintisa isekela uBiden unkosikazi Kamala Harris kazi lutho kwezombusazwe njengoBiden.
I can't tell you what she's voting for. I don't think she knows what. I think Joe knows even less than she does. But I was a little surprised at the pick. A lot of people were saying that might be the pick. I was more surprised than anything else because...
kuyamangalisa ukuthi uJoe Biden wakhetha umama lo ukuthi amncedise uncedisa kukhetho. Engaba ngconywana kulo Biden obona ntuthu. Kuyamangalisa lokho.
She did so poorly. Many people did much better than her in the primaries. She did very poorly in the primaries.
UTrump ukhangelo ukuthi uzakhuluma emhlanganweni webandla lama-Republicans we-Republican National Convention ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingoKip Stube.
Live talk namuhla sizaqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Indawo zokubukela amabhayisikopo eze-AMC theaters zaseMelika ziqalile ukuvula amasango ukuze abantu baqale ukubukela. Izolo kuvulwe indawo ezilikhulu 100 iMelika yonke, kodwa kuvunyelwa ukungena isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini sababukeli, i-30%. Abebutho abahluthunele obengumongameli Ibrahim Boubacar Keita intambo zombuso kwelemali ekuqaliseni kwayona le iviki bathi kabafuni amanye amazwe ukuba aze azongenela edabeni lokungahlaliseki okukhona kulelo lizwe. Besithi uKeita uvikelekile esezandleni zabo okwamanje. Kodwa iqula lenkokheli yamazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika libikwabe livele selingene indlela lilubhekise kwele mali.
Woza Friday kuliviki silomculi osakhulayo wakobulawayo uqeqetshiwe Mtambo. Uqeqetshiwe yena ke ucula imidumo etshiyeneyo ebalisa iAfro Soul, Afro Jazz, le House Music. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uqeqetshiwe udume ngegama lokuthi Qeqe. Yena uzalelwe emantanjeni embembesi wakhulela kobulawayo sesiya ke eboarding school eGeorge Lundika High School evele ethanda ezomculo.
Qale ezomculo dala ngisasesikolo senza ama drama club, senza ama group nangu kwaya. Qhubeka ngemfundo yami ngaya ebambatha Actor Center. Ikho lapha esaqalisa khona si-director ngu-Stix Mhlanga. Aqhubeka nga-starta i-art. Okuyiyo into engangivele ngifuna ukuyenza empilweni yami.
Uqeqetshiwe uke wacula ukuze kwazi le Europe lase United States of America eminyakeni ethize edlulileyo, lapho ajabulelwa ngabantu abaningi. Yena ke usebenza labanye abaculi abathiyeneyo,
usebenza le mkhathi, sebenze le producer abe INIT Studios, ngasebenza no Knowledge, ngasebenza no Daluk engomeni yethenja. Zonke lezi ngoma zikhona ku Singles Collection album. Sebenza nomdusi Vani, nika Tesi, bengisebenza le jam session band. elama members ayi 5 chai jazz sidibanise labo reggae sidibanise labo house
kukhona abamenza waba nomdlandla ukucula uqheqe okwamanje ke uziphekela owakhe umculo
okakathesi ngile singles collection album elengoma eziyi 8 zonke isikhathi ku TV mukela abantu aba ekthayo nganjalo ubona Brenda Fassie then these ngikhula khulile ngalandela ama roots ami o Simphiwe Dana ngalandela othandiswa Mazayo Siphokazi nabo Lira babehlabela nje umculo engangothanda i first project yami ngahle ngasebenza le Manetwork Jazz Band engirekhodela ukumnyama eyayiyo i first single yami
Kusela elwizi kubalaleli ungakahambi intombazana ubatshela ukuthi umculo wakho utholakala ngapi
Ingoma zami ziyatholakala on Spotify uqeshwe mtambo on YouTube on Facebook on Instagram and on Twitter ngithengisa futhi via iCD or iCocash or any ndlela umuntu ofisa ngayo ukuthi ingoma ayithole and ingoma engizenzayo ngiyenza ingoma engifuna ukuthi zibe ngezomuntu wonke ezilethemba ezibisa ubuhlungu kodwa zilethemba ekugcineni
uphethe iqhaga loluju uqeqe Uyaqeqetshisa uqeqetshiwe mtambo Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday Lihlale liqeqetshile balaleli njalo liziphathe kahle libe lempela sonto emnandi Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lamaDemocrats ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Kuwoza Friday besilomculi osakhulayo wakubulawayo uqeqeshiwe Mtambo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.